Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakara manero anhasi uri musi wemugovera, gunyana 10, 2022. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende voronga kuita musangano nemuvhuro wekuziya matano ekutora pazvichemo zvavo zvemihoro kana hurumende yakasavavedzera mari mwedzi uno sezvayakavimbisa. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rinopeta musangano waro wekutanga rave pasi pebato rezano PF richibuda nechisungo chekuti mutungamiri webato vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave ivo vachamirira zano PF musarudzo dzegore rinouya. Mwanakomana mukuru wamambokadzi Elizabeth II vekuBritain avakashaya nemusi wechina Prince Charles vaziviswa kuruzhinji nhasi zviri pamutemo kuti ndo vave mambo weBritain. Chikwata cheZimbabwe chemachitas charakashwa zvakare mumakundano e2023 Rugby Sevens World Cup. Musi uyo FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro pePSL. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kusangana nemuvhuro svondo rinouya kuti rizeye nezvamatanho ekutora kuenda mberi sezvo hurumende isati yarishevedza kunhaurirano dzemari sezvakanga zvavimbiswa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mwedzi wapera. Studio 7 yakundikana kubata muzvinafundo Ncube kuti tinzwe kana vachabudirira kuwedzera vashandi vehurumende mihoro sezvavakanga vavimbisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano iri vaDavid Dzatsunga.
Hatina dzimwe nhaurirano dzatakazoita futi nehurumende, hapasati paita nhaurirano dzokuti tizive kuti kubva iko zvino muna September tichapuwa mari.
VaDzatsunga, takaona mune rimwe bepa nhau vachitaura nenyaya yekuti vashandi vehurumende vachanga vachiwedzerwa nezvikamu zvinoita 90% kumihoro yavo iri mumari yemunyika, uyewo mari yekubatsirikana ichakwira kubva pa$175 kuenda pa$200. Zvakamira sei?
Hongu pane nyaya dzakabuda mune rimwe bepanhau dzichiita sekuti dzabva kuna mai Alexander vaichinzi ndo vakataura mashoko iwavo, asi isu takazoona kuti ivo havana kunge vataura nomutoro wenhau iyoyo nezvemafiga akabuda ipapo. Saka zvimwe zvatingada kutaura iko zvino ndezvokuti isu takatongomirirawo kuti tirishevedzwe. Taifunga kuti svondo rapfuura iri hurumende ichatishevedza kuti tinotaura nezvemari yavari kuda kuwedzera iyoyo. Saka ndozvatiri kungotarisira. Chatinongotoziva ndechekuti isu sevashandi vehurumende tichaita musangano wedu musi wemuvhuro kuti titaure nezve kuti tizoitwa sei kana hurumende isiri kutishedza, uye kuti hatigoni kubva pachiga chokuti isu tinoda 540.
Asi tomboti mari idzodzi dzawedzerwa vashandi vehurumende dzakataurwa mune rimwe bepanhau idzi, mungaoda here dzichiita kuti mushandi ararame?
Hatichakwanisi kutaura kuti kana vakatiwedzera kuti tichi tinenge taapapi kana kuti tinenge taapapi. Hatikwanisi kutaura nokuti hatisi kuziva kuti vari kuda kutiwedzera marii.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunhare neStudio 7. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rapeta musangano waro wekutanga rave pasi pebato riri kutonga rezano PF kumusangano wemazuva matatu anga uri kuHarare International Conference Center. musangano uyu waonawo kusarudzwa kweutungamiri hutsva uye wabudawo nezvisungo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kudoma mutungamiri wezanup f vari zvakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa semunhu achamirira zanup f musarudzo dzegore rinouya. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu, tabata mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muzanup f vatafadzwa Mugwadi.
Sarudzo dzekutsvaka humiri vamiririri vatungamiriri vebandiko reWorld Veterans League izvarakaparurwa musangano dzapera nhasi kuno kuHICC Harare International Conference Center kwakuine musangano wemazuva matatu. Tinoda kukorokotedza utungamiriri hwamaWorld Veterans hutsva hwaiswa huchitungamirirwa naDeputy Secretary for Veterans League vaHeadman Moyo vanobva kumbatebelele North ndo vasarudzwa neutungamiriri hwamaWorld Veterans. Mutungamiriri wenyika achazodoma Politburo vachazova Secretary for War Veterans League chinzvimbo chisakafanobatwa navaDouglas Mahia pari zvino ndovanga vachifambisa basa. Tinoda kukorokotedza mutungamiriri wenyika neutungamiriri hwake hwese vamunangagwa nebasa guru rabatwa nemaWar Veterans.
Zvisungo zvipi zvavabuda nazvo pamusangano uyu?
Vapa chisungo ivo chinova chisungo chakabva kuYouth League pamusangano wavo, chikauya kuWomen's League pamusangano wavo, nhasi chauya kubandiko remaWar Veterans pamusangano wavo, chokuti mutungamiriri webato zvekare variwo munyori mukuru vamunangagwa ndo vachava kandidheti yemusangano wezanup f kusarudza dzatichaita muna 2023.
Pane vamwe vamugwadi vari kuti vakarwa hondo havafaniri kunge vari pasi pebato rezvematongerwo enyika sezvo vachimirira vana vese veZimbabwe. Munoti
vanotaura mashoko iwayo vanhu vasina kudzingiswa. Musangano wezanup f unovakwa panhomo dzamaWar Veterans vari worusununguko. Saka naizvozvo zvinorevei kana munhu achiti vanhu vakafuma zanup f varidzi vayo havafaniri kunge vachitora mativi okuti anotungamirira nyika ndiani?
Mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muzanup f vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare nestudio 7. Mwanakomana mukuru wamambokadzi Elizabeth vepiri vekuBritain avo vakashaya nemusi wechina Prince Charles vaziviswa kuruzhinji nhasi zviri pamutemo kuti ndivo vave mambo pamabiko aitirwa kumuzinda weSt James Palace uri muLondon. Mambo Charles vakabva vangove mambo weBritain pakashaya amai vavo nemusi wechina uye vachange vave kuzivikanwa samambo Charles vetatu. Mambo Charles vetatu avave nemakore makumi manomwe nematatu ekuberekwa uye vari munhu akurisisa kugadzwa pachigaro vati vachashanda nechokwadi, rukudzo uye rudo sezvaiitwa naamai vavo mumakore anodarika makumi manomwe avakaita mutungamiri kusvika vazoshaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu. Rufu rwamambokadzi Elizabeth vepiri ruchaitwa musi wa19 mwedzi uno kuWestminster Abbey muLondon, uye vamwe veumambo nevanoremekedzwa kubva pasi rose vari kutarisirwa kunge variko. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati vachaenda kuEngland kurufu urwu. Vanotarisirwa kuzoradzikwa kumuzinda weWindsor Castle kunze kweLondon parutivi nemurume wavo Prince Philip. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vakachema-chema vachiti vemakambani akazvimirira vari kuregerera hurumende munyaya dzebudiriro yezvivakwa sezvo vari kuzengurira kuita mushandira pamwe mukugadzirisa pamwe nekuwedzera zvivakwa munyika zvakafanana nemigwagwa. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvakabuda mumashoko ava vakaturirwa negurukota redunhu rematebeleland North vaRichard Moyo nezuro pakupetwa kwemusangano wezvivakwa weInfrastructure Summit uyo wakaitirwa kuVictoria Falls. Vachiverenga mashoko emutungamiri wenyika aya, vaMoyo vakati hurumende icharamba ichidzikisa gejo mukutsvaka nzira dzekumutsidzira kudyidzana kwayo nevepasi rose pamwe nemasangano ezvemari kuitira kuti vavhure mikana yekukwanisa kuwaniswa zvikwereti zvenguva ndefu yeumwe urongwa hwekuti ipiwe mari yekuvandudza zvivakwa.
Kuvandudzwa kuri kuitwa mugwagwa mukuru weHarare Masvingo kunopa uchapupu hwakanaka hwekuzvipira kwedu kubatanidza vagari uye kushandisa makambani emuno kusimudzira zvivakwa zvemhando yepamusoro.
Vakati zvinofadza kuwana nyika dzakaita sePeople's Republic of China neJapan dziri kuramba achitsigira Zimbabwe panyaya yekubatsira nyika nezvikwereti uye humwe urongo hwekuvandudza zvivakwa munyika.
Ndodana dzimwe nyika kuti dzitevedzere zviri kuitwa nenyika dzePeople's Republic of China neJapan.
Hurumende yeChina yakavaka paramende itsva ine nhurikidzwa nhanhatu nemari ingasvika mamiriyoni 100 chete nezviuru zvina zvemadhora sechipo kuZimbabwe, iyo inonzi inoda mabhiriyoni 3 nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti $3.3 billion pagore kusvika muna 2030 kuitira kuti idzoreredze zvivakwa zvayo mumamiriro akarurama. Paramende itsva iyi, iyo ine zvigaro mazana matanhatu nemakumi mashanu, iri kutsiwa muzinda uri kushandiswa iye zvino uyo nezvigaro zana zvakavakwa kare kare, uye yave diki kuti ikwane nhengo dzese dzeparamende dziri mazana matatu nemakumi mashanu. Studio 7 inokwanisa kunzwa divi remasangano anomirira makambani akazvimirira anoita zvokuvaka kuti tinzwe kuti sei vasiri kubatana nehurumende mumabasa ekusimudzira nyika, sezvo mutungamiri werimwe remasangano aya reConstruction Industry Federation of Zimbabwe kana kuti SIFOS vaMartin Chingaira vakumbira mibvunzo yakanyorwa asi vanga vasati vapindura kusvika taenda pamhepo.
Handingade kutaura ndiri pafoni, munondinyorera ndopindurai zvakanaka.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemabhizinesi uye vari mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti chido chekushanda nehurumende mudivi remakambani akazvimirira chiripo kungoti chete vakaomerwa nezvinhu.
Vane chivimbo chakanyanyika nehurumende kungoti zvinhu zvava zvakati omei vari mushishi kuedza kuti vange vachiita kuti mabhizimusi avo amisikidzikiwo mune zvakanaka.
Vanoti makambani akazvimirira akafanira kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru nehurumende mukuvaka nyika nekuti budiriro renyika inonakira vanhu vese kwete hurumende chete.
Ndo gurukurudziro yatinenge tinayo kumakambani kuti ngatibatsiranei nehurumende pazvinhambo chairi kuita chekuvaka migwagwa, madhamu nezvimwe zvakasiyana siyana, nekuti haisi kuzvivakira iyo, iri kuvakira isu tose vagari nevemabhizimusi.
Dzimwe nyanzvi mukuvaka dzinoti urongwa hwekushandidzana pakati pehurumende nemakambani akazvimirira kana kuti public private partnerships unoda kujekeswa pagwara makambani akazvimirira asati adira mazakwatira emari muzvirongwa zveveruzhinji. Urongwa weTPP wakatanga muna 1994 apo hurumende akabatana nevatambi vakazvimirira mukuvakwa kweLimpopo Toll Bridge pasi pechirongwa chemakore makumi maviri cheBuild, Operate and Transfer kana kuti BOT. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa zviri kubuda panyaya yemutemo mutsva, panyaya yewanano, mutemo mutsva weMarriages Act. Nasi taita rombo rakanaka timegweta guru uyezve vachishanda nemamwe masangano vachange vachizeya nesu maonero avo pamusoro pemutemo mutsva uyu.
Makadini zvenyu, ndinoitwa Dr. Nyaradzai Mumbonzvanda, ndiri executive director weRosaria Memorial Trust inowanikwa iri headquartered kwaMurewa muno muZimbabwe. Zvakare ndiri African Union Goodwill Ambassador on Ending Child Marriage.
Munoona sei mutemo mutsva uyu?
Ndiri kufara zvikuru tichitenda kuti tave nemutemo weWanano Marriage Act 5.15. mutemo wangu watu tinonokera tukutenda kuti mutemo wabatanidza wanano dzese dzatinadzo munyika yeZimbabwe asi chikurusa takatarisa pamabasa atinoita nevana kuti mutemo wave very clear kuti munyika yeZimbabwe mamutendedzwe kuroora kurodzwa nekuroorwa kwemwana asati asvika 18 years uye kuti imhosva
chii chichazenge chichiitika kune avo vanenge varoora vana vasati vabva zera mushure mekuwanikwa mutemo uyu uchidzikwa
mhosva inoparwa nearoora mhosva inoparwa nearodza agamuchira pfuma neabetseredza kuti mwana apinde muwanano izvi zvichabatsira zvikuru kudzivirira dambudziko ratinaro rechild marriage sekuti mutemo wave clear kuti imhosva zvakasiyana nekunge dai mutemo wangorambidza asi usina kuita mhosva yekuti munhu anotinogara mujeri kana kwemakore angasvika pa5
asi kavamwe vari kunyunyuta pamusoro pemutemo mudzva uyu sei vari kunyanyonyunyuta
hongu tikunyunyuta kuti mutemo waiswa hausi kupa chirango chakadzikadzika asi zviri nani kutoti zvagara zvichinzi imhosva saka tiri kutenda ipapo chimwe chinokosha ndechekuti kana mutemo wavepo mutemo unofanira kushanda tinoziva kuti tagara tine victim friendly mapurisa tine victim friendly court saka izvi zvichabatsirawo kuti ivava vekumatare vakasike kudzidziswa mutemo mutsva ukasike kushanda madzimai nevana vazive mutemo uyu ukasike kushanda toshanda nemadzishe kunzvimbo nematunhu akasiyana-siyana munyika yeZimbabwe ndichifara kuona madzishe akaita sevekwamurehwa vana Chief Mangwende kumadziwa kushamba district kwatiri tinoona vana Chief Bushu vana Nyamaropa vana Madzivana naMutumba vachiisawo chisungo chavo pamwe chete chekuti vafambise mutemo wenyika iwoyo wokupedza kuroora kurodzwa nekuroorwa kwevana vasati vasvika zera izvi zvakanakira kuti ivo madzishe pache zvavo vaakutoti haisi culture yedu kuti mwana arodzwa asati asvika zera ngatibvisei zvimwe zvibinga mupini zvakagara zviripo zvaiita kukoshesa kuti dzimwe nguva mwana agozopinda muwanano
sezvipi zvacho
zvakafanana nanana chimotsa mapiwa chiramu chemabimbiri zvese kuri pangozi nezvimwe zvakadaro zvaizoisa vana mungunjodzi nemungozi yewanano iyi saka tiri kufara kuti at least pamutemo pajeka chanyanya kukosha ndechekuti mutemo uchishanda munharaunda dzatinorarama tiri
panyaya yekunyoresa muchato zvakakosha sei hurudziro yenyu ndeyei
madzimai ngati kurukurei nevatigere navo vanhu vanyorese michato yavo nyaya yemichato yaveko iyi tinoiziva kuti iriko iyoyo inonzi civil marriage iriko registered customary nepartnership iyoyi iri kutaurwa saka zvakangokosha kuti pamichato iripo ngatinyorese michato asi panhasi ndokunyanya kukurudzira kuti tizive kuti mutemo wedu wave kudzivirira nyaya yekuroora kurodzwa nekuroorwa kwevana vasati vasvika zera
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini mamusi mpanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro imwe chete yemutemo mutsva hwewanano tiina ishe Nembire vaClemens Nembire vekumount Darwin vanove zvakare seneta tichitaura nezvekupiwa masimba kwemadzishe kuti vakwanise kuchatisa vanhu izvo zvinonzi zviri mutemo mutsva hwewanano uyu kana kuti New Marriages Act ngatinzwei hurukuro yataita naishe Nembire
mambo vapiwa simba nekuchatidza mutemo watiri kugamuchira nemaoko maviri uyezve mutemo wanga watinonokei tiri papa ndechekuti tiri kuda kusvusukidza nyaya yetsika nyaya yetsika ndoinoita kuti vanhu vave vanhu muvanhu Saka mutemo uyu wakanakisa zvikuru unozoita kuti tiberedze nyaya dzechipfambi. Asi chatisingade izvo ndechekuti mwana asangotorwa sokunge asina kuzvarwa. Mai kana vakatakura mimba kwemwedzi misere ongodaenda zvake zviite zvakanaka. Tinofanira kutarisawo takapenengura matimu mairi kuti kana mwana achiroorwa toda kuti paari kuenda anoita magarikwa. Kwaabvawo osusukidza dzinza kuti rienderere mberi. Hatidi tsika yekuti vana vasaroorwe. Ipapo tinenge takusumidzira nyaya yechipambi.
Asi tichitarisa nekuroodzana kuri kuita vanhu mumaruva mamugere naiwo zviri kuiswa nemutemo uyu, pane musiyano here ipapo?
Musiyano ungangovapo nokuti zvinezvi kana takatarisa vajonga nyaya yemereji act semumwe wevanhu akaitsidzirawo chaizvo nokuigadzira mudare reparamende sasenata, indogara mudare reparamende sasenata, mutemo watikataura zvakanyanyisa tichiti apa hazvisumudzire tsika dzedu, apa zvinoita kuti zvakadai. Asi siyano yaakuitika somaita mwanasikana pakumuudza abhizinesi isisu ngatingoendai pachi dzechivanhu. Ndekushanduka kuri kuita kakura achiwanda, ndekushanduka kuri kuitawo upenyu vanhu ngavarege kutora nyaya yewanano sebhizinesi.
Tinoonawo zvakare kuti mazuva ano michato iri kuramba kusimba changamire, vanhu vari kurambana zvikuru. Ndinoona mumazvivhitivhiti umu matare emadzishe nyaya zhinji dzichingotongwa dzekurambana kwevana iva vadiki vari kuroorana. Munofunga here kuti nemutemo iwoyu pane zvingazoita kuti michato isimbe?
Zvakanaka majonga, michato nekupenungura kwandaakuita yaakuzosimba, yaakuita mbambo midzi chaiyo, nokuti kare raingova dambe tambe. Zvino kana maakuenda pana mambo maakuchatiswa, muri pamhiko dzewanano, muri pamhiko dzetsika dzamunofanira kugutsurira kuti ndiri pakati pamambo unyika mangu mune tsika dzakadai dzinofanira kususukidzwa. Saka michato iyoyo inotofanira kutoti isimbe, dzimba hadzifaniri kubvaruka semhepo. Kwete, michato ndaakuona sokuti kana vanhu vaenda kunozvitoresa mhiko pamberi pamambo, michato yaakutosimba kusvikira rarini narini.
Kouyawo chikamu chiri kuchemwawo nevamwe changamire nembire, ndechekunzi vanhu vakagarisana kwenguva yakati vakukwanisa kuti kana vakazosiyana vanogovana pfuma nezvishandwa zvinenge zviripo. Imiwo munotambirawo sei chikamu ichocho saseneta vakatarisa nezvemutemo uyu muparamende uyewo samambo?
Mudzimai kana baba kunge vakatirebe taita vana gumi kana vashanu kana vaviri, zvingaite here nai vajomba kuti tabvaru tato ndongotichienda segurugwa ratizirai? Ndinogara pasi seni samambo, ndinogara zvikurudzira izvozvi ndiri kutobuda mudara manake ndichitora nomusa vanhu magara mese kwemakore akati zvakadai zvipo mudzimai, ipo mudzimai, vanhu vakawirirana che sezvinhu zvakaita kuti zvamashava mese, zvamashanda mese ipawo. Asi tichizvitarisa pachikamu chetsika kuti mudzimai wangu andagara naye, mudzimai wangu adai, asi ndinofanira kumupo izvi. Izvozvo zvinodzora mhepo, izvozvo zvinotunha po dzite shoma. Isisi tiri vanhu vane nomutirwa nezvinhu zvakawanda, tine masvikiro, tine mudzimu, tine zvatinoita kuti upenyu hwedu huendere mberi. Handiwo tsika yakanaka kuti midzimai yangu aenderisuku nasai mazuva ano kwari zero vajonga kandemiri kodzero dzemudzimai wawatanda naye ungangotiputsa here panguva iyoyo? Kwete, aiwa unoita uchitimbo mudzimai wana kuraramika. Asi zvandambotaura zvezvi kuti taakuda kuve tinosusukidza nyaya yekuda zviri pamusorosoro tichimhura tsika dzedu, izvozvo zvinotikanganisa pakurarama.
Tinotenda Ishe Nembire, vaClemens Nembire vekuMount Darwin, wari zvakare seneta. vanga vachikurukura pamusoro pekupiwa masimba kwemadzishe kuti vanga vachikwanisa kubatanidza vanhu muwanano kana kuchatisa. Iyi yanga iri hurukuro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemacheaters charakashwa zvakare mumakundano e2023 Rugby Sevens World Cup. Musi uyo FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Macheaters azvamburwa 28-0 neHong Kong. Zuva rimwe chete vachangobva kudamburwa 31-7 neCanada. Makundano e2023 Rugby Sevens World Cup ayo ari kuitirwa muCape Town, South Africa. Chikwata ichi chiri kuomerwa kunyange mugungano reBowls section iro rine zvikwata zvakabuda kare mukurwira mukombe, asi zvichirwira kupedza zviri nani pazvinzvimbo zvegumi nenomwe kusvika pachinano chemakumi maviri neina. Macheaters ari mugungano rimwe chete neGermany, Hong Kong, Jamaica, Portugal, South Korea, Tonga neUganda pazvikwata zvakundikana zvachose kutora mukombe uyu. Makundano e2023 Rugby Sevens World Cup ayo akatanga nezuro anopera mangwana. Totarisa mutambo wenhabvu. FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League kusvika pamapoints mapfumbamwe yarova hwahwa 2-1 nhasi Maskati. Chikwata chanomeni mapedza ichi chave nemapoints makumi mashanu nemasere. Dynamos iyo iri kutevera ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe, asi Dynamos ine mutambo mangwana apo iri kushanyira Black Rhinos kuVengere Stadium, asi hazvisi pachena kuti inonokunda. Kurohwa kwanhasi kwasiya hwahwa eri pasi pasi nemapoints makumi maviri chete, asi murayiridzi wavo Luke Petros achiri nechivimbo kuti vanorarama muPSL.
We promise you that the team is not going to disappoint. Ichaitawo zvakanaka kuti tiwanikwe tichiwana mazvibodzwa uye tichiwana mapwenzi kuti tisimudzirike patiri palogo.
Mumwe murayiridzi ane chivimbo nechikwata chake ndiTaurai Mangwiro weHarare City iyo iri pachinhano chechitatu kubva pasi pasi patafura imwe cheteyo.
Itarisiro yedu kuti tichakwanisa kuzvisimudzira tigokwanisa kuenda kunechimwe chinhano, asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mhosho dzatanga tiinadzo.
Ngezi Platinum Stars iri kuenderera mberi nekukunda kubvira vakapa basa reurayiridzi kuna Tekshua Chiragwi vadzinga Benjani Mwariwari. Mimwe mitambo iri kumangwana, Highlanders vs Triangle muBaba Field Stadium, Capes United vs Tenax muNational Sports Stadium, COSAFA Women's Championship Final South Africa iri kutamba neZambia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati nekutipa nhau dzemitambo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vashandi vehurumende voronga kuita musangano nemuvhuro wekuziya matanho ekutora pazvichemo zvavo zvemihoro kana hurumende yakasavavedzera mari mwedzi uno sezvayakavimbisa. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rinopeta musangano waro wekutanga rave pasi pezano PF richibuda nechisungo chekuti mutungamiri webato vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave ivo vachamirira zano PF musarudzo dzegore rinouya. Mwanakomana mukuru wamambokadzi Elizabeth II vekuBritain avakashaya nemusi wechina Prince Charles vaziviswa kune veruzhinji nhasi zviri pamutemo kuti ndivo vave mambo weBritain. Chikwata cheZimbabwe cheRugby chinorakashwa mumakundano eRugby Sevens World Cup. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC, ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 10 kumpandula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuba ukuphumelela sonto emalabisayo ongayiphotiyo emhlabeni wokufikelela uzabuthola vele ukuba yokuphanga madimokrasi.
Kulabasolwa abane abafunyanwe inkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa eziza kufa zihawula.
Ngokumnandi abantu babuyile ngobuningi, layo inkosi ubulelani ilikhona.
Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Kudaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leJM Sounds liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abane abafunyanwe inkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezisetshenziswayo nje eziza kufa zihawula. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo eZimbabwe Human Rights NGO Forum yazise ukuthi abasolwa laba nguNobhodi Makoni, uKudzaisa Chiwo, Jacob Chigodora kanye loBatsira Isora. Umantshi uhlawulise abasolwa laba inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amathathu i-30,000 Zimbabwe dollars ngamunye ngemva kokubafumana belecala. IZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ababili babasolwa uChipo Mungoshi loMemory Chikodze bafunyanwe bemsulwa. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Yinke engaqondanga leyo ungakhangela kadili isisekelo sombusi constitution ipha lokho kuthiwa yi-freedom of speech. Lokho abakukhulumeleyo kasonto emangalisayo ongayiphondiyo emhlabeni yonke jikelele uzakuthola vele kumalokho kuthiwa ngama-democracies lapho kubuzwa khona ngentando yabantu kuhlonitshwamalungelo abantu ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezingathandakaliyo kodwa kazingusho lezo zinto. Akufanelanga ukuthi abantu babotshele lezo zinto ngoba kumuntu elesikhalazo uyabe elesikhalazo even individual, kodwa njengoba esesipholisele umpholisa kumele akulindele ukuthi abantu bazakhuluma kanjalo, azakhuluma lezo zinto angazithandiyo.
Yebo, laba kuthiwa bathethise amapholisa besithi ayizinja zikamnangagwa, kodwa bakhona abaningi esesike sabona bebotshwa beseteswa icala lokuthuka yena mathupha uMnangagwa. Isehlakalo sanamhla lesi singakhomba yini ukuthi mhlawumbe singabona abanye balabo basolwa labo bedliwa licala?
Ngokuthi kwenzeka ukuthi abantu abahlezi babophwe kusiya phambili okuza kwenza ukuthi umbuso wentandwele ngovele kuse ICU ugule usiya phambili kunesifile wakhona duwa abantu bengaphemelisi ukuthi bakhulume lokho abangakukhuluma. Ngokuba umuntu usebenza usebenzela yena angiboni intamba ke lokho nanga ngoba amapolisa not as individuals amapolisa as amapolisa institution ukuthola igijimela usebenzela lo obuzayo akufanele ngithathe ngene ntamba le into ejwayelekile vele i-figure of speech amazwi ahlakaniphileyo amazwi abelanisayo lokho akufanelanga kube yinto ebobuzayo kodwa-ke lokhu
umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Emhlahlandlela kulapho kwakulesigodlo senkosi. Abangenela umcimbi bagoqela omunye okuthiwa uyinkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Bekugiywa kuhlatshelwa abantu bevunule ezendulo bekhuthazana ukuthi bavuselele amasiko lesizwe sikamthwakazi. Sixoxele omunye obekhona kulumkhosi umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umgubho wenkosi umzilikazi uhambe kuhle kakhulu, bekumnandi abantu babuyile ngobuningi. Layo inkosi uBulelani ibikhona.
Ve kusenziwani kahle kahle ungasichasisela kanti la uBulelani utheni?
Umende kukhanya ngani uvimbile ukuthi akhulume, kodwa hayi abantu bebekhumbula inkosi umzilikazi ngoba zinsuku akhothama ngazo. Hayi kodwa hayi abantu bebegida nje bejabula nje bekhumbula inkosi.
Nxa kungasakhulumanga yena uBulelani okuthiwa uyinkosi yamaNdebele, ngobani abakhulumileyo pho?
Kube nezikhulumi ezithiyeneyo, kube nezinduna ezikhulumileyo, nabantu abavela kuzinhlanganiso ezithiyeneyo. Akukho okunokuzileyo ngaphandle kokuthi abantu balokhe bekhuthaza ukuthi isizwe samaNdebele kasibambane, isizwe samaNdebele kasikhangele ukuthi sihlukumezeke kanganani, kuyini abangakwenza ndawonye, ikakhulu ngento zosiko lwazo. Kabangavumeli usiko lwabo luvulawa kumbeni ludilizwa, njalo kabangavumeli begadelwa ngezinye isizwe.
Uhulumende yena ubengathumelanga abameli yini, bezingekho iziphathamandla zakhe?
Hayi, laphana kangibonanga odemele uhulumende, nje ngibone bona ama-CIO namapholisa ibe mbabonileyo, kodwa hayi odethumiwe as an official rep kangimbonanga. Ngibona inhloli zakhe kuphela.
Kazizange ziwuphazamise umcimbi? Akula ababotshiweyo?
Hayi, kakula mntu obotshiweyo. Bona ngazathi kodwa kule instruction yokuthi kungavehle kukhulunywe ngokuthi kule nkosi, and bonke abantu hayi ngokwesaba bazamile kukulandela.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli we-ibhethu likaZulu, njalo ungomunye wabangene umcimbi wokukhumbula inkosi umzilikazi namuhla. Inkosi yakwelePhilitane uKing Charles III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth. UCharles uphiwe intambo lezi emkhosini oqhutshwe namuhla. Izolo inkosi uCharles wethule amazwi eveza ukudana okukhulu ngokushona kwendlovukazi, kodwa wathembisa njalo ukusebenza gadalala njengenkosi entsha.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamlelwa mshweshwe, lamlela nampawa fowembu.
Kweze maphandleni lamhlanje, ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze uZulu weGwanda South ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho lomnyaka ozayo. uAlbert Ncube usipha lolu daba.
Inkuthazo le iza ngesikhathi zek ilungiselela ukuhlela kutsha izigaba zabameli ePhalamende lamakhansila i-delimitation exercise ngesiNgisi. Ekhuluma emkhankasweni oqhutshelwe yikomishini yezitolo zamanama izolo obona ngemfundiso yezekhetho kuzek ezansi emandebeleni, umnumzana Andrew Claw uthe kubalulekile ukuthi uZulu abhalisele ukuvota ngobuningi ukuze azikhethele abakhokheli abafunayo. Uxwayise kakhulu abasakhulayo ukuthi baphakamele phezulu.
Siliphathele i-PVR system ukuze lizorejista, ngoba abanye abantu alenelisi ukuthi lihambe lisiya eGwanda emahhovisini ethu awesek. Bakithi sithi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe oneminyaka engu-18 kusiya phezulu kufanele ube lesithupha.
Okwamanje zek iphakathi kokulolonga abantu abazaphatheka kuhlelo lwe-delimitation olokubumba kutsha ama-constituencies. Emkhankasweni wayizolo lo, izekhe enelise ukubhalisa abanye abafisa ukuvota ukhetho oluzayo ekade belokhu bengakabhalisi ngezizathu ezijiyeneyo. Imbongi elodumo uDesire Moyoxide layo bekhona kulo mkhankaso.
Ilungelo labo lokuvota kumele beqakathekise, njalo kumele bephume ngobuningi emakhaya bevota ukuze bebone lokho abakufisayo njenge-development. Njalo kuqakathekile ukubana ilizwi labo linjani lizwakale.
UMoyoxide ukhuthaze uZulu emaphandleni eZimbabwe yonke jikelele ukuthi asukumele phezulu aphatheke kwezokhetho, athi ukuthela ingqobe kulabo abadlala emadolobheni kuphela.
Ukuvota asikho kwabantu abakobulawayo kumbe abasemadolobheni. Ukuvota asikho kwabantu abatholayo kumbe abaswelayo. Ukuvota ngokwabantu bonke, njalo eZimbabwe siyalingana. So intsha yonke lami ngayikhuthaza ukubana abahambe bayevota bephume ngobuningi.
Isakhamuzi Manama, umnumzana Vusa Nkala, uthi lanxa nje uZulu ephiwe ithuba lokubhalisela ukuvota izek emkhosini wayo lo izolo, unanzelela ukuthi baluthwana abasakhulayo ababhalisileyo.
Kuhamba abantu abakhulu nje abadala, amayuthi abalutshwana abahambayo. Balutshwana amadoda, masithi siyakhuluma labo amayuthi abaningi wabuza urejistile uze besithi hayi lokho kuyafana nje.
Izabelo zemandebeleni ezibalisa eMatabeleland North, eMatabeleland South kanye lakobulawayo zilakho ukulahlekelwa ngama-constituencies ngenxa yenani elilutshwane labantu ababhalisele ukuvota. Lokhu kuzabangela ukuthi abameli balezi zigaba labo bafinqwe babe balutshwane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Sibonge ijaha lezansi u-Albert. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa loNkosazana Makhadi Moyo osanda ukungqoba kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo odluleyo olokukhetha ukhansila kaWard 16 ebulilima. UNkosazana Moyo ngowakuqala owebandla eliphikisayo ukuthi anqobe kulesi isigaba, njalo ngowesifazana wakuqala.
Salubonani bazali, salubonani izihlobo, salubonani Dombolefu. Okhulumayo ngumakhadi Moyo. Ngiyabonga kakhulu Mamhlanga ngaleli thuba njengoba nginqobile kukhetho. Angeke ngithi nginqobile, kodwa kwenzakale intando yabantu beDombolefu. Nginanzelele ukuthi mina bengingekho kupolitics, kodwa abantu beDombolefu bakubone kufanele ukuthi ngibakhokhele enhlelweni zedevelopment, ngibe ngukansila wabo. Ngalokho ngiyabonga kakhulu, ngiyadumisa, ngiyajabula njalo ukuthi intando yabantu beDombolefu yenzakele. Ngizasebenza labo ngibona ukuthi izifiso zabo ziyafezeka.
Sesikhangela amanani abantu owanqoba ngawo, siwaqathanisa lalo wayincintisana laye, kukhanya engamanani amalutshwana kakhulu. kuyini ozakwenza ukuthi ungezelele usekelo ukwenzela ukuthi lo okuncintisana laye okhanya lawo bekusamile oyebandla lezanu PF kumbe amanye amabandla ngasoza kunqoba
umanani esinqobe ngawo yebo awajabulisi kangako kutshengisa ukuthi abantu abasukumanga ngobuningi ukuyavota kodwa i-by-election yandise ukungabili amanani aphezulu kodwa lokho akutsho ukuthi singesabela ukunqotshwa kukhetho oluzayo abantu be-ward 16 sebekhulumile ngizasebenza ndawonye labo ekukhuphuleni inani labantu ukubhalisa ukuvota njalo ngizezwa ngabo ukuthi bafuna senze njani ukuze izifiso zabo zifezeke sibuye futhi ngomnyaka ozayo
likhangelele ukuqalisa nini umsebenzi ukuthi liye council kumbe ukugcotshwa yiwaphi amalungiselelo ayenziwayo
ukuya ekhansilini silungiselela ukuhamba evikini ezayo konke kuhamba kahle amalungiselelo lawo ahamba kahle imelele ilanga lokuyagcotshwa nje kuphela
wakhuluma ngenhlelo ezimqoka okufanele ziqhutshwe khona ngapho ewadini yakho uzayenza njani ukuthi iziphumelele
inhlelo esikhulume ngazo kumkhankaso ezigoqela inetwork amanzi umgwaqo okwakhiwa kweclinic secondary lokunye nje kuhlezi kungumfutho kimi njengoba sengikhethiwe ngabantu ukuthi ngibamele ngiyathembisa ukuthi zizafezeka kodwa kusamele ukuthi siqale sihlale phansi siyiwadi sihlele ukuthi siqala ngapi sisiya ngapi ukwenzela ukuthi sibonisane ndlabahlali bonke kudombo lefu njengoba idombo lefu ingeyomuntu wonke ngakho amandla asebantwini ukuthi bafuna siqale kukuphi angemaqondala lezimali angeke ngiphawule okwakathesi ukuthi sizazithola kanjani kodwa engingakuthembisa ukuthi konke esikuthembisileyo sizakufeza siza kufeza zonke izithembiso zikaZulu. Okugcina mamhlanga ngiyabonga. UWard 16 owenze ihistory emangalisayo ngomakhadimoya. Bengingacabangela ukuthi kungaba nje but ngiyabonga ukuba ngukansela wakuqala opposition. Selokhe kwakhethwa okansela kulesi sigaba. Njalo ngingowesifazana, ngingowokuqala kukho konke opposition, ngingowesifazana kungazake kube lowesifazana ongukansela kuWard 16 idombolevu. Sisonke sibambene. Siza kulungisa ngibonga kakhulu uZulu wonke jikelele lo-Ward 6
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Makhadi Moyo osekhethwe ukuba ngukansela ka-Ward 16 ebulilima asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
Baba Gande hayi ngiyabonga kakhulu mnumzana ngiyabonga kakhulu ngiyabonga njalo la kubalaleli bakho
Ungasitshela ukuthi ungathini nxa ukhangele ukuthi ubukhosi belengilandi lapho esibona khona indlovukazi uElizabeth wesibili asiye khona sabona ngesiphangiphang indodana yakhe uPrince Charles sokuthiwa inguye inkosi sibone kusenzakala lokhu kungela kuphikisana kumbe okunye osikubonayo kusenzakala ebukhosini besendebeleni ungathini wena ngalokho
mbona indaba yeBritania ukhanya ukuthi khona indaba abahlezi bemele beyilungisile kusukela kusaziwa ukuthi ubani nguye ozathatha lokhu ngibona futhi njalo ukuthi kuchu ukuthi bavele kukhona la kusisekelo sabo esokuthi nxa kudlula lokungenalo njalo futhi into enginanzelele ukuthi uPrince Charles ungakhangela ngo-1980 kulokuthi kuze lapha yona indlovukazi kuzokwethula iflag wathumela yena uPrince Charles nguye wafika lapha wazokwethula iflag la eEngland okwakutshengisa ukuthi lisho ukuthi wayeqeqeshwa uzekhaya luthi izindawo nje uyabelwa behamba uPrince Charles emelele indlovukazi. Lokhu kuntshengisa mhlobo ukuthi usho ukuthi yinto evele ihlezi ihleliwe. Yikho-ke lakathe sinxa kade kuyukuthi sesiwile isihlahla kube lula-ke ukuthi khona liyani indoda uPrince Charles ihle iyehlala esihlalweni laphaya.
Khona vele okwenza ukuthi ubukhosi besindebeleni buhlale bubangiswa isikhathi sonke kuyini
iAfrika yonke ungakhangela kumbe ngithi kona sisukela khona le emuva kwaZulu kuvele umbango khona njengoba lakathisa ukhona umbango ngithi lapha futhi lakho njengoba nakile mbango umbango wana lasontu yakuqala into evele ikade ivele ikhona ngomzilikazi uthe etshona kungena unobhengo lawangena futhi ngombango futhi indlela zakithi amakhosi akithi bebelungisa indaba lezi ngokuthi lo muye obangayo akasekho kungasalandelwanga limgomo eyayikhona ngoba esintwini sakithi anti imgomo ikhona ukuthi khona nxa uzokuba inkosi kumele ukuthi ube ngumntwana ozalwa esikhosini unyoko avelele esikhosini wena lawe usuye inkosi inkosi elingazala umntwana ongaba inkosi. So ke yikho-ke ngalokho-ke kuvele kuhlezi kulo mbango ngoba inkosi umzilikazi sishonile kwaba khona umbango wona lo ukuthi hawu ngubani okumele athathe wathiwa isiko lethi lona kumele kuthathe lo okumele ukuthi khona avele unine evela esikhosini kodwa akuzange kube njalo kwehlula ngaleyo ndlela kwagcina kuthathwa-ke ngomkhonto. So-ke into zakithi zonke bemvele zingalotshwanga phansi. So-ke kathesi isifundo esikhulu esingasifunda lapho engisibonayo sokuthi kumele siqine, kumele sibhale phansi izinto zethu ikakhulukazi ngapha kithi nxa sesilungisile iindaba zethu kuzomele ukuthi sizibhale phansi kuhlale vele kusaziwa ukuthi khona hhayi sisuka lapha siya laphaya. Isifundo engisibonile mina lapha eNgland ukuthi into yakho ihlelekile yiso isifundo esikhulu yikho kumele ukuthi ngabe nathi siyakwenza.
Lo-ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxalayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye lilale.
Sibonge ijaha elidala uChris. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. IKenbon Bullets inqobe iBulawayo City nge-2-1. IHarare City leZPC Caribas zibe ngutyikilo bhanqa 0-0. FC Platinum 2-1. Ngezi Platinum yona inqobe iBulawayo Chiefs nge-1-0. Siziqive ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu leJM Sounds liphetha idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi lingavumeli inhliziyo. Iqembu leli lidabuka eKhezi esigabeni seHalawupa kodwa licula likwele South Africa. Nangu umholi walo uJeffrey Moyo yena ozibiza ngomhlonitshwa ngokomculo.
Nginamadlalade asethe ukuba u-5 elakuqala lithi lona ngisize mama bese kuthi elesibili lithi uyokumela yini, elesithathu litlona uyobona ngosomandla bese kuthi LS4 ngalihlanganela namaqembu okuyimbabazane brothers nomcebisi umcebisi mlilo ngaba kobhewula bonke bobilabo bafana bese kuthi LS5 litlona lingavumeli inhliziyo
le ngethi Vimba Dlozi
sengizingelwe busuku nemini bo sengiphila njengenyamazana maye Vimba Vimba wedlozi lami nambaba yesabo Ngiyelwe busuku nemini bo Sengiphila njengenyamazana maye Vimba, vimba Wedlozi lami nambaba yesabo
Bakuthola njani abangathanda ukuxhumana lawe?
Ungakwazi ukuxhumana nami enambeni ethi 0711 7060 26. Zikhona futhi enye inamba yesibili ungaxhumana nemanager yami okuwuNicky S iqhawekazi. Ungakwazi ukuthi iqhawekazi ulithole ku 0635013302.
Abalandeli-ke ubatshila wapha manje.
Sidinga kakhulu i-support yabo, ngathi sicela kakhulu i-support yabo, ngathi siyayidinga, sicela kakhulu i-support yabo, nanokuthi imiculo yethu bayithenge ngokweqiniso, bengayithengi ezinye indlela eziseceleni.
Uphuma ke enkundleni uJeffrey Moyo leqembu lakhe leJM Sounds ngale.
Ngokungula imipho leliya Nakanda pele kwando khingo Mamunde salamu uzawana Uti imindo chilamu nisiyeni
Jeffrey Moyo leqembu lakhe le JM Sounds behlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu singakehlukani sifake udaba lwabane abafunyanwe belecala lokuthuka amapolisa ngokuthi ayizinja zika Mongameli Mnangagwa eziza kufazi hawula Silufake ku Facebook ekhasini lethu le VOA Ndebele lapha silifake nje kumizuzu engamashumi amabili edluleyo kugcwele ama comments bantu bakithi kodwa bengathanda ukuthi ngilibalele wona kodwa amanengi kawabaleki bathuka abantu bakwatile siziphete ngebezihamba phambili kulabane abafunyanwe inkantolo velecala lokuthuka amapolisa ngokuthi ayizinja zikamnangakwa inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi kaMashobana. Kanti ngakolunye uhlangothi inkosi yakweleBhilitane uKing Charles III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth II. Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.